evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a tory time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Netball.
Yeah, netball. Netball.
Zimbabwe.
Zimbabwe, yeah.
Zimbabwe, yeah. Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakulu.
Kakulu.
Yeah, but we are was Thomas scores Lana Avalanche.
Yeah.
I'm talking about Posela. One.
Over at Kanda.
Yeah. We have a Posela Angapa.
Yeah.
Ushodle. One.
Oh.
I'm not sure.
I mean, maybe it's 3 points for each score. I don't know. But
yeah, something.
The fact that
Liverpool, among Tobazana, I saw young Malisa, and Mobile, and Sri Lanka, 79-49. So, Konavo is Tobazana. Who's a way is Konagalisa Tamas, Locus in London. Umnuzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile omnye wamthela ngamanzi besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe abakubandla le-MDC labasikhuluma ke ngomnumzana uJob Skala labanye ke abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye kuze banjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyaphiwa khona ngale. Siboneke ividiyo lapha ibhotabhota utown clerk kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lomnumzana uTinashe Kambarami ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela esithi kenze kuhle kunenga akwephulileko kulangale ke edolobheni bekungani kunenhlamba sibili ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna uzangane ukuthi lithini ngendaba lezi ngena nokuhlelo sixoxene kunjalo futhi.
Ndizo zwo Gibbs totangane ukukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49. Emangwana vari kutariswa kupinda zvakare munhandare vachisangana neAustralia. Ndofunga musi wesondo vanenge vachisangana zvakare nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, mbona zani Ireland.
Yes. Yeah. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana otamba zvakare musi wesondo. Kunhabvu yevakomana kutinoziva kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare.
Sezvimbona zvani isikati sangona kuti nxave senkudleni havadlali isikati eside isikati sangona sifichana.
Kodwa idiki.
Yes.
Nguva idiki. Okay.
Kodwa vasebenza sivile ukukichima lapano
ngazvo. Ndizvo zvo kumhanya ndizvozvo. Tichatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vaimasangana akasiyana siyana anosanganisira vebato reMDC United Kingdom kuLondon uko varatidzira vachishoropodza hurumende yavaemarson Mnangagwa pamwe chete ne gurukota rezvikudzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pama video ari kutenderera pamadande mutande tirikuona vamwe vachitodira mvura kuna vasibusiso moyo pavanga vakuedza kuti vapinda motokari hatizoti kupinda motokari kwavanga vachita kwakuriko kumhanya vachitiza here kana kuti kwakuriko kuti vanga vapedza zvavanga vachiita asi tirikunzwawo pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo video iri tichaedza kuti kurikure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya weulawayo vatina Shekambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yeulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta reulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjana kwemashoko zvikuru vemashoko anyanyobva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndozvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidiwe kuti ndozvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachiri zvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumaofisi awo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndonyaya dzatiri kuti kurukure pari zvino gibs ndirikutonzwa kuti tatove nava panyika kare manzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kulondon vakari manzira togamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda makadiniko
aiwa tinotenda siapila yes maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House
right what I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations which included Zimbabwe Human Rights Organization, Raw Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. Mm-hmm. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala, that is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated, they are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
Mm-hmm. But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzir?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people, the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if you are not yet with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Yes.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba. Uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizokuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi njalo lokuthi bekhahlele lo akade hamba lawo laye kuvele ngaphe kwaya ngaphe kunoko
ukuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokhankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonoko ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela eChathamouse ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga. Sase sibamelela ke ukuthi baphume ekuphumeni khonaphana sebeqedile. Kulapho khona uqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebese betshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kunomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana. Ama-demonstrators nabo basebeqala ukubuyisela.
Yes, siyabuza kakhulu ke, siyabonga kakhulu. Ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri parunare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Hello?
Hello?
Yeah, ndiyani vari parunare?
Ndistole.
Vastole, makadiko?
Tinosimba, pakadini kwamuri uko.
Aiwa kuno kutsvene tipewo maonero enyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi nenyaya dzakati kuti chine nyaya yezvaitika paLondon zvekuti vanhu varatidzira koita nyaya yekukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, koitawo nyaya yekusagadzikanawo mukanzuro yeulawai.
Ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwa.
Izvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza mukaona mararamiro anoita vanhu kuno kwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuBikita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira vachinyomba gurukota vachidira mvura vachidaro hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende?
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umbowo chaiwo handinawo mavhi11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here?
Ndofunga pamwe panenge paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatinoende vanhu vava vaita zvakanaka stereki just because kunyepa chinhu chakaipa vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma here
kutaura chokwadi notomba kwabva kuno kuchienda kuUK wondonyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvitsirira iti ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma kuti
zvinorwadza mufungi zvinonyatsakamidza pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandina izvoti nomuZimbabweni wese pain iyoyo. Is not good mufunge.
Maiwa pakao asi
vastoni kuti chingondudza kuti munhu anorarama imbo imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatso kupana chai chai angasvika paekisende kuti upenyu hwatiri kurarama kunoko vakomana kuna anomboti wagoona.
Asi tanaida kubvunza vastori ndaida kubvunza yekuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu vanozo kuti vanoratidza
inzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno. Handiti whether it is peaceful handiti kutozoona kwakuita violence kaitwa demo payataka so inenge yaprovokwa seizvozvo zvaitwa ndanzwai hani mazvo kuti yaprovokwa ndivo zvavanoita nekuno picture yevaipa kuiexport akaenda nayo kuUK zvavanoita kuno ndo vanoprovoka vanhu vanenge chidemonstrate handi kusvika vanhu vazotsanga manje.
Aiwa tinotenda vasitole nacho munza kuti munokuluma futi here.
Andizokulumi zvangu handifari ndakagumbuka kusvika palast kuti ndiri kutobhoira nehachi.
Tiri kuzvinzwa vasitole.
Hazvinaki zviri kuitwa nevanhu ivavava, hazvisi kumbo, handizi tangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi, shano munotoexperienza chimwe chinhu, chipa experimenti neupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva, ndoda kuudza imwe secret yamunenge musingazivi imi, handitika. Mukaenda papari renyatwa izvozvo zvandiri kutaura ka, pane mawheelchair 4 kana 5. Handiti.
Anenge ari
iya. Mawheelchair to ukasvika nomurwere paya, unotozva tichisina mawheelchair. Mawheelchair aripo paya, chokwadi to be honest, mawheelchair aripo asvika na 10 papari renyatwa hospital. Mukatarisa mablanketi aripo ka, hatoite kana kufuka kupa murwere kuti afute. Blanketi rakatenda nasimiti kare ndori chiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa. Regai tinzwe kune vamwe vateereri kuti vanoti
chimbozwaiwo kana pano mwana anotonzi hwitinesa nyaya atozwa kuti zvechiwapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues? Yeah.
Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes. And
one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully. They end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mr. Mangwana, issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichitarisa statement yatumirwa navamangwana, tombonzwa kuna vakarimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo kuLondon. Taura henyu vakarimanzira.
Nhasi kuLondon kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva kuZimbabwe, vazivisiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe, vachitsvaga kukumbira kuti international community uye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe, vazoita mabhizinesi nokuita sei nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana nematarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvazvanga zviri panguva yaMugabe, tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJob Skada. Unongori muenzaniso webhati, zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa, vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti titaridzire, tinotaridzira pachata mhosva acho tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega, hatisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda mumusangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda ndopanozobuda akurohwa iye, asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters. Zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Thank you so much. Vakarimandira. Rambai muri parunhare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya linjani baba vangwenya.
Niyapira ami.
Yes. Baba vangwenya ubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, venda lapha ngizokuphuma lokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba la apha saving apha sikhaya ukhayini sezidlungeni nga olalela abanye bekhuluma abangakhulumi sabo ngelinicele kodwa eliyabe lenzela ukuthi thina apha sijabule sitheka uthi uyafika uthole kunzima futhi uzibuze hawo kadani ukuthi kulungile laphana ungene laphana uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisithethi sesibambene sesiyiZimbabwe eyalungisa izinto zalunga. Kutho kusibanzima kakhulu kanti sisitezi eBotswana besezikhona ngathi bakhangela uthole ukuthi asitalanga kuhle nakusitezi sivaleka sinamapasipoti ngike ngahamba kanti sialungisa ipasipoti mathole ukuthi ipasipoti yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kathi ngapha lowo sefike ozoxosha ulokuzini ngapha utangitek yena kodwa esuka le kwenye indawo lekuthi ngabe kungakathi lokhu zakhetha lowo wangapha kubulaya kuza sifundiseka kuthi into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha into engakhayanga ngithole ukuthi hayi khazeli kuyakhaza futhi kwakwenzakala ekwenzakale eLiverpool le elokhu mane eBritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwana umuntu ngiyoqasha ukuthi alukhuzele abana abantu ngathi beyi-retain impawu ngakusiba ngokuthi ingane sakubona abarongo kodwa abona la bapha manje ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhlupho kumele ukuthi ngayibona bakuphethe ngendlela kwenzekthi ngaye bakhulumisene ukhulumisanaka yiko kukhanya kuqakathekile kunokuthi lihle lisebenzise izinto ezinye indlela ezingalunga ngoba kusasa kuyahlupha futhi kokokunye kwezinga ngikhayele khonapha hayi bengala amaningi nje kodwa bengijabule ukungena eseli nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho sezikhona lesi sasitalanga ebantwini kude sezisigatshile ukuthi singabotshwa ekhaya ngaleso kulungile ukuthi asikuthole kubanzima wesi lapho esihamba khona ngaleso sibuyele ekhaya kuma ngendlela zokuqhumela kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosali ethu kodwa sikuthwalele abantwana njengoba ngale khaya kunzima ngothi thini kamantwana lokhu sikuthathele futhi kuba kubula kuthi kunzima futhi akhona sinzima ubalekele sibane egangeni hlanje ngumkhonto egetini
hayi kuzima ngkhulu siyakuzwa kakhulu ngwenya siyabonga kakhulu ngathina kusasa. Yeah, so that is Mr. Ngwenya. He's talking about the suspension of the Bulawayo town clerk, and he says, you know, the guys should have done something better than what people are seeing on video and all those kind of things.
Yeah, I think.
Yes, so then he goes to London and says, at the same time, you know, those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous because when you go back home, what is going to happen?
Okay, you Mr. Karimandra is there to respond exactly. to you.
So before that, let's read the statement from the Minister of Information. So they've just released this statement on Twitter, and it says in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of the spectre of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. Mm-hmm. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and investors. Mm-hmm. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but know, also but if I go back to the statement here,
continue there, yes.
The statement says that the way the violence, or I mean, they are claiming it as a violent protesters, violent protest. He says which forces the security service to act, which means if it was in Zimbabwe, the security forces would have going acted. To act again.
Yeah, so I think here, in a way, but he's saying that security services always act when there's such violence.
But so that doesn't warrant that the involvement of security forces.
That's all right, and there's the use of this word, the hoodlums themselves. Mm-hmm. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you're listening to us, open your phone because we're trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimandzira and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Karimanzila, in brief, just 1 minute, you've heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were placed there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakaremanzira tiri kunzwa kuti pane urongwa hwekuti zvizaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo, uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki 20, vanogona kunge vari 10 nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura 50. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifa kunge dzichiseenzeswa nevana ava. Vana ava magariro avari kuita kuno tiri kuziziva kuti haana kunaka, kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabuditswa zvikanzi vanogara kumahostel kuzosvika taita noise chaizvo. Taita noise ndopavakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yese ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiyo chaiyo vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vachitanga vatanga game nhasi, asi nezuro chaiyo chaiyo vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noise ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kuti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana ava vabatwe zvakanaka. Saka tinoda kunotaridzira mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona vemuZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vana ava, vakatobira vana ava mari. Pane umbo huripo kuti pane mari dzinokwana dzinopfuura 40 handisi thousand, nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevana ava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muripo parunhare Gibbs, tinzwe kuna Bongeni, but what he is saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the players, the netball team players are being treated by the authorities is not up to standard.
And so you're saying there are so many of these officials.
Mm. Yes. So we'll come back to you regarding, I think there's a Mr.
Bongeni. It's Stole Cohen. Stole Kunjan. Mr. Apilo Akulu, I want you to know what you're saying. Let's go to the
And I want to know about things in London. I see our woman and Pena. I want to see the Penelope. Into zvakale Zimbabwe vela vantu vazvivushinga kakhulu into zvakale Zimbabwe ngoba kuqhubeka vantu veMPC avotshwa nemwanakana asiko kala phela lokhu kuti kusuka mnanga besileka lokho ukuthi uma abantu bengakhuluma leyo nto sokumele babothe angekuboni into eright lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe sikume impela awuchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwakho maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela uma singaqhubeka sithi umbuso kamnanga kuright abantu besihlupheka kunganazi imali abantu bengenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angekuboni into eright mina leyo abantu abaqhubeke bewuhlukumeza kakhulu umbuso kamnangagwa bethu ungagcine tshintsha izinto phela ma singathula izinto sithi izinto ziright sithule izinto zibheda kanjaasehlupheka kanje angekuboni mina kuinto e-right abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchotheze umbuso kamnangagwa uze uthenge izinto phela ma singathula angeuhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angekuboni mina kuinto e-right leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathele nokusasa baba okay, bye bye. So, okay, what Mr. Stoll is saying is that the protesters are okay. You know, they've got a right to protest. And he says, well, you protest in different ways.
Mm-hmm.
So he says Zimbabweans should continue protesting until, you know, the government bends to their needs. So he says, you know, there's a lot that has to be done. So I'm told we've got someone on the line.
Hello, Diane, what is now?
Magadigo.
Diane,
Baba Moyo.
Baba Moyo, Makadi.
Tinosimba Makadiko.
Aiwa tirapenyu, taurai tinzwe chirongwa ndechenyu.
Ya, regai ndite kwasangwa tiriri, manira akanaka. Andoda kutauro dambudziko ratinoona. Kuno kwatiri sezama taura pa dambudziko ndiri kuti kuno kwatiri ku South Africa. Nedambudziko rakakura chose kuvana veZimbabwe vanonga vachienda kundorimwa maaslam avo kuoma fee vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka nguva zhinji samufundi ndogara achindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinezamuni nzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kuchimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashinda ako toda navo vaenda kumaaslam vanosvika vachisungiwa anotije kuti waenda kupretoria central police station vasvika uko kodwa mari mune munhu 3000 kana usina unogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshaivisisa mari yacho unoiswa kulindela kwacho koko futi zvemasvikako unogara ma6 months apa zvehama kuti zviende ukoko kulindela kuti zindopaunu mari zvinocharara sina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogasangana nazvo zvinorwadza zvavaikurudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviisawo pose ndakambozama kuenda kunewspaper ndikaenda kuradio kukwezi fm ndichivapowo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tirava mavhidhio atikatora tikazama kuti mwe angafamba saka idambudziko rekuti tisangane vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndoo chimwe chichemo chatinacho.
Alright, aiwa tapanzwa vamoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vanogonanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kuSouth Africa is saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela. So he said that they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller there.
Then caller now? Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go on.
Gogode. Magadiko wa Gogode. Takasimba wa Gogode wa Rukupa. South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubata napo
mune ipi
tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vari kuLondon kune gurukota rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso mwoyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vanik mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana vezimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista mwoyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda Sri Lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti kuvulawayo town clerk wa Christopher Duwe waka piwa gwaro nezuro kuti vange vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vakambarami tinashe kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro tazunzwa nhasi pane pazomboita kuratidzira nemaskemishes saka taura henyu
ya ndichoku tanoda kuri kuti dzavachikana vanogona kufura bhora zvindeti darika vakomana chetiri ndoda kutaura nezvekuratidzira kwaitwa ku uk zvino tishodizii zvinowanza kuti zvinoitika munyika tikonzezi kuti ite zvino vanhu vakangopaka nezviri kuita kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kunoti kudhuva kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maplant avaruna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masutu akasiyana sezvinoita kwaizvi kuti unombochinja wapfeka isu wopfeka masutu yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu irimberi kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboitawo vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatenda vaa vakanga vachirasika ivo vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuiaapo pane gomba takambowirapa nyika yedu yeindia mberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesesike zvino tikatorafuti nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mapepa acho vanhu vari kune tine mapemiti acho asi mapemiti akazonepaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka hangavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani sinafanira kutishatirwa vanhu vanongozoshatirwa pacho
saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzokuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike
dovatogona kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kwatingoratidzira nekuti ukaratidzira vari kumushaka vanhu vacho vanongozoporara vochienda kumusha saka vari kunzeko vanenge vakatofunika ivo kuratidza kwatochida kuekuuk ekwakuri kumusha vamwe vatomboisa zvinyere mubindu
aiwa tinotenda zvikuru vagogode thank you so much
orit varume movanosika zvakanaka
thank you so much Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London demonstrating against the government and Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and he says that if that had happened in Zimbabwe things would have gone the other way some would have gotten shot yes
so we are also waiting to get some of the people that we invited on the show but Sislo Baba u Derek efonini Derek ecingweni unjani kola hayi sondela ecingweni Derek phela abantu babona ngazani uphakathi kwegapha mzala
hello
Derek uyangizwa kuhle
ngikhona tinjani
ngiyaphila kakhulu wena ufisa ukukhuluma ngani nomzala
hayi makhulu angukuthi akusebenzi lutho ngoba njengabasilaleli nakuzeni
so bebezichithela isikhathi nje
vele balingalaba bakulalela bavezwa lutho la
So ufisa manje kumele kwenziwe inqwa kunjani
ndinokumbeti vapfumbe zvose vangafumiza nekuti vavhera kuni
wena ngokubona kwakho ubona ngazani abantu nxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje
noma azobatshengisele vele bazabuya bakasungule ngoba vele batshengisele abala mbhobho bona bale mbhobho bakwanze ukuthi babadubule emva kwalokho waphinde wasamba amanga bathi bebulala izinto sekeqahekeinto kuzilabanga
yebo so hayi no kuyazwakala mnumzana sibonge kakhulu ye sibonge kakhulu ke ubaba uDerek uthi demonstrating or not demonstrating is the same thing in Zimbabwe so he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you so he says it's just a waste of time
Yeah.
So now, maybe we can get all of these guys in London, you know, the netball fellows.
Yeah.
So I'm sure we've got Elvis Mpofu, who is in UK. So he's under a certain club called the Warriors.
So not the Warriors that lost to DRC?
No.
Okay.
It's the Warriors Social Club. So these guys have been raising money for the netball team, mm-hmm. and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karimanzira. Is he still there?
Mr. Karimanzira, vanofanga varipo vakarimanzira.
Wangu ndichiripo.
Vakarimanzira, tombotarisa nyaya netball. Muri kubatsira tirikunzwa muri kubatsira vana vari ku London iko kwari kutamba. Tiudzie kuti I mean how are you helping them in which ways? Are you helping the netball players?
Chekutanga takatanga kunova takanova tambira pavakasvika.
Ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, even my friend here, though he's Shona Colbert.
We went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday there was an event that we hosted a fundraising event. On Monday there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. Mm. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, ngathi benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumeli abantu bonke. Ngathi akasindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike uyakwanisa ukufika but ukuze ukwanise ukukhuluma labo bangabuya amankazana labantu uzathola bona ama officials bangkhona sebekhona lawo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything nxa ukhuluma labo abantwana labo uyabona vele ukuthi balokhu basakwanisa ukukhuluma bakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni kumbe okunye siyaze sikuzwe ngabantu abaseZimbabwe. Ngabantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe. Izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Mhm. Singathi zokuthiwa ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazi izicathulo baze bathengela izicathulo ngamva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini sibe sesizama ukuxoxa imali thina ukuthi sibathengele thina abantu laba basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius basegijima ke basesiyathengisa ntambama after 8 ntambama.
Hayi siyabonga kakhulu ubambe khonapho ucingo ungayikhajani.
Zvinonzi statistics gives kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga, their first game with Sri Lanka, and vanga vasina proper shoes for the game.
Yeah.
Vozotengerwa boots nezuro manheru. You know, you need time to try the shoe and make sure it fits well.
Yeah.
And you get used to it. That's so right. If you try it, specialist in tsoka dziri dzakakura nadzo idzi. I need time yekuti tsoka boots itamuke gibs.
Yeah.
So
because what I know is you used to play using your own feet.
Yes, yeah.
If you are given a football boot.
Yeah.
You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it open. So the same applies. I mean, you have to try your boot
and you get
and see
to
whether
it
works
yes.
or not. Yeah.
Saka vakarimanzira. Muri kuwanawo here mukana wekumbogara pasi nevari kutungamira chikwata chevana ve netball.
Havasi kuda kugara nesu pasi, vari kutoita zvinhu zvacho sokunge ipolitics. Havasi kutitora semaZimbabweans, vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU-PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti kuti utaure nawo vanofanga kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu wezanu PF here.
Apaka umare gaitinzwe kune muteerera tina mukoma muzo makadi mukoma muzo.
Ndipo makadi mukoma jonga.
Ndakasimba muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa nyaya dziri mudariro ndidzo dzotipei tinzwe zvamuruda kutaura nazvo.
Mukoma nyaya dziri mudariro ndadzinzwa zvakaoma dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nokutaura neyaitika kuUK. Yao vanga vane video rekusedzileta yekuzorohwa kwaita vanhu chinji yemasiyawo. Ini tiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti vari nava vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money yokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Handisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudii kupfuura kwane dzuru anonzi anini. Akasungwa weMDC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri pachena zviri direct kodzero dzedu kunyika kudziri kunyanya kutorwa. Ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka dzokai muinvesti. Apa ite zvino tikatarisa pakabva vamugabe chingwa chaicho changa chichiri kudhola. Takateerera musi wechinganopera kwane zuro kwaitaura Livestoku. Vanonzi vanhu ndivatoko ramene vaita nzi ite zvino nyika yava kuinda kwakanaka. Pakabviswa vamugabe chingwa chachiri kudhola ite zvino chaaku $5. Inflation iri kutoramba ichirova parungobedzera kuti taakugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzodzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kudai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa because ite zvino tikunzwa vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani ko ngavambo vamunangarwa vacho ngavambobudawo pachena tinzwewo kuti vane vari kuuyirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti chamisa ari kungotaura nemuromo chete kana ari chamisa ari kungonyepa here ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika. Zvaigona kufamba apa vachamisa ike zvino ndovatiri kunzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurira vanhu vakati varatidzire kumucha vari kurohwa.
Aiwa
zvinhu zviri kurwadza zvingaiti.
Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Alright, tinotenda mukoma jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kuti
iyo. Ndakutenda kuti vasikana maGames avo anonzi mai.
MaGames.
MaGames. Vasikana vatamba zvakanaka ndarichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhusi nezuro manheru. Mukoma jonga zviri kuitika apa kuri kunzi mari yakaitwa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane makiti avo akakwana asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechekuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma jongwe nyangu kuri kuti munhu anobata homwe zvekutadza kutengera maplayers bhutsu here.
Aiwa aitava pakaoma.
Pakaoma mukoma jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika Karimanzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Okay, tinotenda. Asi ndaida kuvaudza kuti hazvizodisturbere timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuita.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakarimanzira nokuti hatichatovabvunzawo kuti zvikanganise here flow yechikwata ichi. Vakarimanzira mubvunzo uri kubva kuna mukoma muzi vari kuSouth Africa. Hanzi madhemu hamuda kunoita mangwana kuLiverpool. Are you not going to disturb the team?
Aiwa mubvunzo wakanaka chaizvo kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kutakuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. charati tigatiri kunze kwenhandare chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese riziye kuti vasikana havasi kubatwa zvakanaka and izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana vatange kubatwa zvakanaka. Chimwe chendingada kuwedzera ipapa ndechekuti takaita futi mareport kumapurisa anokwana mareport anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno kuUK maererano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anotera nenyaya dzepolice report iyoyi. Saka nyaya ino tiri kumaoko emapurisa futi muno muUK. Asi zvatiri kuita tiri kuita vasikana havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Okay, aiwa tinotenda. Ndafunga mukoma muzo manzwa mubvunzo wapindurwoyo. Ndofunga mukoma muzo vabva parunhare pata Mystical Manzira explained after our caller muzo in South Africa asked whether they planned the demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye ukayangazani lapha ke baba Kari Manzira liyacho ukuthi liyabe litshengisela kusasa ke khona ngale eLiverpool lapho kwabe kudlalela khona amantombazana. Kodwa ke ngokutsho kwabantu lapha babona ngazani lingaba pambanisa. Wena ubona njani khona?
Asibapambanisi into le sakucabanga lathi singakalungisi ukuyatshengisela lokho. Ukutshengisela lokho wona amankazana lawo akasoze asibone lokuthi siyatshengisela siyabe siphandle kwenkundla phandle kwenkundla siyabe siqondane labantu ababebuye ukuzobona umdlalo siwatshela into eyenzakalayo ukuhlukuluzwa kwabantwana laba ukungabhatalanga kuhle kwabantwana laba senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo bathole into zabo okumele bazitole.
Kusasa ke liyabe lisenza njani okunye ukubasekela liyabe likwenza bedlala e-Australia bakhona abanye abangena phakathi?
Bakhona abangena phakathi, abangena phakathi abasoze batshengisele baqondane lokuthi bayesupport amankazana lawo. Abazabe bephandle yibo abe betshengisela njalo singavunyela ukubabona after umdlalo sizabona ukuthi singabancedisa njani abantwana labo. Thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle bathole into okumele bazithole ukuze bafanise ukudlala umdlalo.
Hayi, siyawuza kakhulu-ke, sicela ubambe khonapho-ke Sotolo Donald.
Thina Donald mkoma Donald Mamboma makadii mkoma Mamboma
yongana mkoma jibsimurise
aiwatiakunjani mkoma Donald Mamboma takanzwa kuti president vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu ndimi mumwe wacho here wemboma idzi.
Ya mkoma joke
taurai tizwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei nekuti vanhu vari kunyanyotaura zvinotsamwisana.
Ya ndizozo mugoma handina kuti hangu kuti sezvaitika zvataona pavhidhiyo rere rekuti ravana vamoyo navamangwana vachidigwa mvura zviya zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinonzwika zvichita sekuti zvinenge amhirishonga pasiri bati ndo mararamiro avanoita kuno kumusha everyday iwawo ukumbunyikidza vanhu ivo vazviitiwo havo kamwe ikako ndiona sekuti zviukasha hunenge huri muvanhu mugoma wajonga vanhu vane ukasha nechingwa chiri kuita mari chinga chawanikwi chakatanga chidhura chikazoguma chinga chawanikwi magega angogara murima vanhu vapachiraziv magega ukasha hunobva muvanhu hwose hwoko nezorabza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi nouchingova kuti ndiri mwana wamambo yavaratidzwa chaizvo chaizvo
asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvaakuzotariswawo nedzimwe nyika
bete mugoma vanhu ngavarege kurova mwakaita mpini ndo zvatoti chazviya ndo zvichaizvo chaizvo zvakatonaka ndo zvavanga kuti tachiedza zvinhu zviri pagiraundi chazviyazvi ngatirege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka ngazvitobuya pachena kuti hakuna chiripo nokuti munhu adira mvura asi munhu wekulandanika havasi varungu vatadira vataona vachidira mvura vanhu vekuzimbabwe vadira munhu wekuzimbabwe mvura kuratidza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zvezvichaizvo zviripo pagiraundi
ekuti
vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vachanosarura ganda apa vari kudigwa nezvi zvagwa vanhu vatema nevanhukadzi vari kugwadziwa nehama dzavo dzekusha
ivaada
kunonyepa saka mwana wamambo muranda kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizanu muhomwe kana kuisa pahuma Vato zvona razvishandi.
Thank you so much. Mukoma Donald, tinotenda zvikuru regai tinzwe kune mumwe muteereri tina chief chine mukutu parunare. Makadi ishe chine mukutu.
Ndinotamba chose makasimba here koko.
Ndingada indati ndishe pamwe zita chete ndorinenge richingoti chief iri first name.
Aiwa ndishe avo bache zvavo.
Ndishe chine mukutu. Vari kupi ishe chine mukutu?
Ishe chine mukutu ari mukati muno muHarare.
MuHarare, aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kukurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambochungurudzawo kutaridzawo kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita sevana mwoyo ava. Kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro. Vana vari kuchema. Vana veZimbabwe vatotaridza ipapo dzimwe nyika dzese ka. Kana kuri kuona chaiko chatinoziva ndechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa panise kungatisadzadzira chisibasa. Zvaitika nhasi zvinofasa ende tinokurudzira kuti ngazvirambe zvakadaro. Vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvozvi kutaura kudai tiri kutaura kudai tiivo yatokwira usiku huno kutaura kudai katova kutotenderera pamasocial media kuti tiivo yatokwira yatohaika again. Apo ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kudai zviri kudai. Kuno kuri kuurawa vanhu, kuri kusundurudzwa vanhu. Kutaura kudai zvikala zvobvisikala, kutaura kudai izvi zvakatovharirwa kubvisisa kwachinzi akataurirei zvaakataura padii. Kati is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake, aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo wachine mukutu. Harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo, pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare. Isu chatinoziva ndechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worse more than the word worse. Matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya yakabatwa naSmith kana mugabe wacho wavakabvisa. Nekuti zvavakamudzisa vakutobhoronga worse. Hatina mbobvira tatenga rof rechingwa ne$7. Chingwa taichitenga ne$90 mugabe aripo. Iko zvine izvi tabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya dziri kutishungurudza. Izvezvi pese patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya. Nekuti hauzivi kuti uchingopedza kutaura nogoda kundidraivha mira pano ngatiburuke tinde navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana moizi nana mangwana tapanzwa kufara zvikuru kwazvo. Batozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa. Hatizoshuviri hedu kufa kwemunhu asi tatichishuvira kuti vana mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa.
Thank you so much. Thank you so much, vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndaanchita hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinenge tisina humbo. That's chief chine mukutu calling from Harare. He's supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Bulawayo Mayor, Mr.
Sinashe
Kambarami, Councillor Kambarami. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time. But we wish the gems good luck.
The best of luck tomorrow. Mm. And I know they will continue with the strike.
Oh, yes. So I wish I was in London.
To demonstrate or to watch the network?
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Gibbs. Yeah, I'll do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We'll have to leave it there. We'll take our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Signing off is Gibbs Dube in Washington.
Panyika Karimanzira.
Panyika
Karimanzira. Yes.
Signing off is Gibbs Dube in Washington.
Neni, Jonga Kandemiri, Tutenda Watere, Wakwanisa Kupinda Mchurongwa, Nemimose, Mamchitera Mchurongwa, Murifamuri, Mwara Zakanaka.